A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 7th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahui.
And I'm Flexidus Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the work done by Zimbabwean women of faith. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 154.55 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine elobo mama lingakhohlwa ukuthi yilo ilanga lohlelo lwenu. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voaindebele.com. Loba njalo ku www.voashona.com.
And don't forget that we are now live streaming. So hopefully you have actually liked our Facebook pages. But if you haven't, please rush to our Facebook pages, which are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation right now. Welcome if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the work that Zimbabwean women of faith are doing. What are your views on the issue, PJ?
But before we can go into that discussion, Marvelous, however, we will be taking a look at some demonstrations that happened in Harare today, where some women actually joined hands with the Zimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAU, to protest against the firing of a female bank worker from Stanbic Bank.
Yes, the protest was also joined by some lawmakers, we understand, who said they were in solidarity with some of the demonstrators who were unhappy at the firing of Mrs. Verity Mutsamirwa, the head of the Workers' Committee at Stanbic Bank. Let's take a look at what happened today. PJ, those were part of the demonstrators at today's event. Meanwhile, you and I actually went to a very interesting conference earlier on, which ended on Sunday. We got the opportunity to attend and cover the Christian Fellowship International Conference, which ended Sunday in New Jersey.
And the theme of the conference was restoration. A season of restoration. Yes. The conference brought together Zimbabweans from different denominations and also had business people selling their wares, as well as the Zimbabwean embassy helping participants process their legal documents, popular over there with Zimbabwean groceries like Maputi, Mazowe, Seravita. Mm-hmm. There was also life insurance stand and African clothing stands.
In fact, PJ, you're actually wearing one of the designs from the conference. So PJ had the opportunity to actually meet one of the designers we all had. And this is one of the creations from Zimbabwe. But before we go
Zoliwe,
over there,
Zulu, we hope to get her on the program today.
Yes, but before we let her join us, let's take a look and listen at what the Christian Fellowship had to say. I had a conversation with Pastor Hazel James and her husband, who's also called James, by the way, speaking about the conference. So let's take a listen.
Start I'm going to go to Pastor James. My wife, Ms. Mawango, the president of CFI. This is a spiritual leadership. It's different from secular leadership. I support my prayers, my advice here and there, but no one has any wounds. What's my position in relation to some issues that are going on? Saka, I've no fun. Saka, there's no way I can let it down. So, no, my mirror is like I work with her in terms of prayers and encouragement too.
Tisusu msangano wafamba zvakanaka. Sandinoda kunyanya kutenda Mwari ndichekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato vakanga vasingarare hope masikati nemanheru vachiita maprayers through prayer lines, maprayer, mafasting and praying. Naivo baba vachibatsirawo muminamato iyoyo vachizvinyimawo nekushumirawo kuti Mwari va.
Baba muchivharisa henyu hurukuro yedu kuti kune vamwe vana baba nyanyai muno mudiaspora vari kuona zvatiri kutaura izvi. Mungavapowo izwi ripi rekuvashingisa?
Izwi randingakupa ana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari. Nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Kuno kunoitika zvakawanda zvinosanganisira maabuses nemadrugs, alcohol. Unongoda upenyu hongonakidzwa nakidzwa, pedzira kwazvo wokangamwa mhuri dzavo kumba, kana vana vakasiya, kana vabereki, kana kuti chii. Saka kurudziro ratinongoita ndekuti Mwari ndiye anotichengetedza.
PJ Tanzwapo, we heard there from Pastor Hazel James and her husband James, also at the CFI conference, just talking about the kind of support that he gives his wife, who happens to be the president of a CFI.
Yes, and although politics were not part of the conference, some members of the United African National Council, or UANC, which was formerly led by the late Bishop Abel Mzurewa, urged Christians not to shy away from politics. And let's take a listen at what some members of the UANC had to say.
We feel humbled to be standing here in front of you, and as we represent the United African National Council, UANC. UANC is not a new party, it is one of the premier political parties of Zimbabwe, going back as far as 1970s.
That's the main thing Chatiru Kuchanga and Katina Zimbabwe. Restoration Yenika Yoke. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by and just be complacent to attend? Chiti Wachauna Kuti. Amenai. Chatiru Kunane Mai.
PJ, some touching words there from some members of the UANC who were actually part of the people that attended the CFI conference in New Jersey. Over to you, PJ.
Very emotional indeed. Yeah, sizwe lapho ke abevandla le UANC abakade besemhlanganweni we Christian Fellowship International, CFI, obusenzelwa eNew Jersey, New York, emngceleni laseNew York. Yikho ke esiphetheyo lamhlanje. Kwaba sanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7, sikuhlelo asiyihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane lapho mama izingaba zizangikhathaze, izandihluphe ukuphumelela kwabo endabeni ezithiyeneyo ezenhlala kahle kaZulu ezokuphila nsuku zonke kukaZulu. Ikho ke siphethe umhlangano nalowo esibe lethuba lokuthi siwungene lathi sobabili mina lo Marvelous ngempela sonto edluleyo kusukisela ngolwesihlanu waphela ngesonto umhlangano we-CFI lapho kwakade kule ndingimba ethi Season of Restoration. Ikoge lati siuthethe sathi yi-season le eye restoration kwabaningi eseZimbabwe njengoba sikhangelane lokhetho oluzayo lomnyaka ozayo oluka 2018 lapho ke ukhethwa khona abameli bedalela eParliament kanye lomongameli kwenziwani ke emalungiseleleni alolukhetho. Kwenzakala izinto eziningi imihlangano yona le eyokukhulekela ilizwe lethu kwaba lesikhathi sokuthi kwaba lokukhulekela ilizwe nje jikelele ukukhulekela inkokheli yethu kodwa ke abanye bazibuza babuza bapha imbuzo ethi kanti vele ukukhuleka khona nxa kuyukuthi ukukhuleka kungenziwa lutho abesifazane bengasukumi ukuthi bazimele endabeni ezehlukeneyo kuyanceda na yizo ezinye zezindaba ekade lokhu ezikhulunywa ngazo ukuthi hathi singameleli umkhuleko kuphela kodwa ke lathi asisukumeni abesifazane sizenzele sibe izinkokheli lathi kwezombusazwe sibe izinkokheli lathi kwezamabhizimusi sibe izinkokheli zalathi ekukhokheleni amankampani ehlukeneyo enhlanganisweni ezehlukeneyo. Siboneke yona le inhlanganiso ye-CFI ikhokhelwa ngowesifazane unkosikazi igama lakhe lakuqala selikhohliwe kodwa unkosikazi uPastor Hazel James nguye okhokhela i-CFI. Zinhlanganiso zonke lezo nalizo ezikhokhelwa ngabesifazane njalo khona ngale ngase conference mboneke abesifazane abaqinileyo sibili kwezokukhuleka abakhokhela labo ama ministries abayihlukeneyo kade kulo Women of Dominion okuthiwa ngupastor Marvelous Ndlovu kube lo pastor Jeranyama uLetina Jeranyama la ikade khona ngale kube kulo pastor lwana wakomagabe kube lo pastor Fortunate Hobe Cooper kade bekhona sibili abasifazana abaqinileyo kwezokukhuleka kodwa ke abantu abaningi bakhuthaza ukuthi bengapheleli kwezokukhuleka kuphela kodwa ke basukume abazikhulumele bamele abesifazane abehlukeneyo ikakhulu abasenkonzweni ngoba yibo abavame ukuncindezelwa kuthathwa ezinye izigaba zeBhayibheli ukubancindezela. Wathi ke sizwe ingxoxo engibe lethuba lokuxoxa laye omunye wesifazane odabuka kwele South Africa yena ke unkosikazi uMamthethwa uthene ngunyambosi ngikhulume laye sithi yena nana ubone uqhakathekile ukuthi abuye emhlanganweni lo ukuzohlanganela labanye.
Sihlangana lapha eNew York, New Jersey, emngceleni weNew Jersey leNew York. Lapho ke okwenzelwa khona umhlangano omkhulu owehlanganiso kumbe umanyano wabezizalwane zaseZimbabwe laseSouth Africa lakwamanye amazwe eye-Christian Fellowship International kumbe CFI. Lo mhlangano uqalise izolo ngolwesihlanu kuphela kusasa. Njalo nge-Labor Day yalapha ngaseMelika ngibe lethuba ke elihle lokuhlangana lo nkosikazi oyena ke ovele eSouth Africa elanda umhlangano lo. Igama ngubani mama?
Igama lami nguNonhlanhla Mthethwa.
Udabukaphi mama?
Ngiqhamuka KwaZulu Natal endaweni okuthiwa kukwaMhlabi yalingana kumasipala wasemkhanyakude endaweni okuthiwa kuseManguze.
Ufundeni emhlanganweni lo njalo uze njani sibili uzwe ngoba
kulomhlangano ngithole ku Facebook ukuthi kunomhlangano onjena owamakhosikazi. Ngase ngikhumana nabantu baseMelika ukuthi uma ngifisa ukuzalana kulomhlangano ngenze njani. Base bayangichazela ngenza njengoba bebeshilo, ngaze ngayofuna ivisa ngayithola, ngase ngifika ke la eMelika kulomhlangano izolo.
Ufundeni ukuchazileyo sibili akulomhlangano?
Kulomhlangano engikufundile okubalekile, ngifunde ukuthi singamakhosikazi simelwe ukuthi sihlanganyele emkhulekweni. Singahlanganyeli ngenxa ukuthi mina ngiyibandla elithize noma elithize, kodwa sihlangane ngenxa ukuthi sihlangane ngoNkulunkulu kuphela, ukuze sikhulekele abantwana bethu, sikhulekele abayeni bethu, sikhulekele izwe qobolwalo. Ngoba ngaphandle kukamama izwe lingebe lutho, ngoba umama uyakwazi ukuthi akhulisa umntwana engaphakathi noma esengaphandle. Yingakho sibaluleke ngalendlela.
Ubusiseke okungakanani njalo mfundiso bani oyitholileyo ikakhulu ekondleni abantwana?
Ngibusiseke ngendlela emangalisayo kulenhlangano. Mayelana nasebantwaneni, ngifunde ukuthi simelwe ukufundisa abantwana bethu ukuthi bangobani, baqhamuka kuphi, bangalahli futhi amasiko. Ngoba namhlanje siphila esikhathini la khona abantwana bethu babona izinto thine besingaziboni. Ngoba kunalokho okuthiwa lokho okungamaselula, kunezinto eziningi ezenzeka phakathi kwamaselula. Kodwa noma ngabe kunjalo, thina singomama simele ukuqina emkhulekweni, sifundise abantwana bethu usiko lwabo.
Mkhuthazo bani ongayitshiyela kulabo abangezanga kumhlangano walonyaka?
Kulabo abangafikanga kulonyaka, ngiyafisa ukuthi baqalele kusemanje benze amalungiselelo, ukuze into yokuqala bazothola amandla omkhuleko. Ngithola isimangaliso mina ukuthi amakhosikazi ewodwa ayakwazi ukukhuleka izinto zenzeke. Okwesibili, amakhosikazi akwazi ukufundisa abantwana. Ngisho umntwana omfana, ngisho umntwana wentombazane. Ngoba uma ufundisa
ngonkosikazi Nonhlanhla Mthethwa, kade ngikhuluma laye odabuka ngase South Africa, kade ngikhuluma kakuhle sibili. Wathi ngifake njalo okuyi-short video Marvelous engikhulume labo abesifazane abangu-2 uZoliwe kanye lo-Alice.
PJ, maybe let's take our guest then we do the video because Zoliwe is also on the line. So let's include our guest then we come to the video. You can reintroduce it. Hello, my banda.
Hello, how are you?
I'm okay, how are you? Welcome to the program.
Thank you.
My banda, tell us a little bit about your ministry. We understand that you are organizing something very soon. Where are you based and what is your ministry about?
I'm based in Dallas, Texas.
Mm-hmm.
And my ministry involves children. It's an orphanage ministry.
Mm-hmm.
So I adopt children and I take care of them while they are going to school until they graduate. Some of them as far as university. I have children that are in the university at the current moment.
Mm-hmm.
So next week we were privileged to host Bishop Benjamin Dube next week on Saturday. He's going to be coming to Dallas.
Mm-hmm.
He's going to be coming to Dallas, Texas with his team to do a... I don't usually call my programs a concert because I'm a worshiper. So I call them worship musical events. So that's what he's coming for. Because the reason why we invited him, he's very difficult to find, you know, to book.
Mm-hmm.
But God opens that door. The reason why we called him is because we have been doing things at a small scale, you know, and we've been settling for less and just saying, oh, okay, you know, whatever the Lord has done. No. So we decided, let's call a worshiper that is known all over.
Mm-hmm.
That way when he comes, crowds can come and awareness can spread like wildfire.
Mm-hmm.
And what's breaking my heart right now is the fact that the area that God called me into is Epworth, Zimbabwe.
Mm.
And I just listened to a short video where a child of 9 years old is being abused. I call it abuse even if, you know, they are saying sexual, what is it, prostitution.
Mm-hmm.
I have a 9-year-old daughter.
Mm.
she doesn't even have breath. She doesn't. She's still. I mean, how can a grown man sleep with a child of that age? So those things are breaking my heart, and it's not by coincidence that God called me for Epworth.
My Banda, if you can hold on, please. We're going to come back to you, but I don't know, your line is not very clear. I'm not sure whether we have you on loudspeaker or something.
Okay, let me see.
Yeah, so if you can fix it, but I'm going to go back to PJ because we have a guest that's going to be leaving us at 2:30. So she'll take that guest and then we'll come back to you. Please hold on, PJ.
Yeah. Siyakwamukela Nkosikazi Zoliwe.
Sanibonani linjani?
Hantsi, uyasibona isigqoko sakho.
Sanibona and singabi sihle kangaka.
So kumele umbhadale wena, hantsi kubhadala wena.
Hayi, so kakhulukazi. Hayi, into engashayisana lazo.
Hayi, kukahle. Ungasipha ngamafitshane ukuthi wena uboneni. Kuyini sibisibili okutholileyo. Ophakuleleyo emhlanganweni we-CFI obukhona ngempela sonto.
Oh, umhlangano we-CFI uqonde ukungivula amehlo lengqondo. Unifundise ukuthi umuntu nivele eZimbabwe ngibuye ngapha. So ukuthi ngikhaya izinto bezingahambi kuhle, izimali zingahlangani, but nganginelisa ukuthi ngezindlela ngicine ngisefikile lapha. Futhi besifunda nge-restoration, ngakhona sokungisithi qhuye ekhandi ukuthi ya ngisesikhathi se-restoration bese engifikekiso, ngayishayisana laso ku-conference njalo ngisesimemetheka phakathi kwami nje sikhuluma nje. So
wenza msebenzi bhizimusi bani akade ulibukisa lawo e-CFI?
Ngiyenza ibhizimusi lokuthengisa izigqoko ezivela kithi eZimbabwe ezinhle njengasonaleso sigqokileyo. So yizigqoko, yiziketi, ama-tops, then amakhehlo, amathini nje izinto ezinjalo nje ezitholakala kakhulu ngikhaya, kodwa nxa sesifika lapha singabi lakho ukuzithola.
PJ ringaitimbopinda patinzwe sisizoli wenini pandakakuona ende akasoti musikana ende wechidiki muchiri kuziva here? Pane zvamakataura zvakandibata kuti sei imi muri kurarama imomuno mudiaspora muvanhu vakawanda vanenge vachitaura nyaya dzekuti aiwa pressure, depression ichi, asi imi maingoti ndogara nichisekerera sei muri kudaro?
Kune vakawanda vakafanana neni vakasiya vana, ini ndakasiya hangu vana vatatu. Kune vamwe vakasiya maspouses avo, kusiya vana, kusiya mabasa, kusiya zvinhu zvese, but ini ndakazvidzwa kuti pandakauya pano ndakauya kuzoshandira vana vangu namai vangu, saka pazvakadaro ndofanira kuti futi ndishande. A healthy mind is a happy mind. Saka for me to be able to fulfill maobligations angu ekumba, ndofanira kugara ndakasimba, and kuti ndisimbe ndinoseka veduwe. Haakuseka ndinoseka. I take life as it comes, and I always commit to God. Whatever I do, I commit to Him. Ndo, I think ndo zvinondibetsera kuti mazuva afambe.
Aiwa, nekuti takaona kuti muri kuita zvekusona nezvimwewo, asi zvii zvamungati makabata pamusangano iwoyu we-CFI?
Pabatano re-CFI munoziva kuti pakaita chinhu chakandishamisa, nanhasi chiri kundishamisa. Pandakasvika kuconference, ndaive nehembe dzangu, I think dzaisvika kuma50. Dzaisvika kuma50 hembe idzi. Ndikapinda kuconference tikashumirwa inzwi, tikaterera. And then chakandibata sereki ndeche nyaya ye-tithing and giving to God what was due. Tikanzi nemuparidzi, ingoedza Mwari. Ukangomuedza Mwari, zvaunenge wakumbira zvinoitika. Ipapo ndikakuzai kuti pandakapinda kusemo ndandatengesa dress 1 ndofunga. And then ndikatitha izvozvo zvokuti arega ndiite ndione. Ndakaona mashamisiro aMwari. But after that sermon, after tithing yangu, I am telling you the honest truth. Hembe dzangu dzakaita kufamba. Kutotengwa kunge ameno.
Aiwa, tinotenda nokuti pane vazhinji ava vari palife feed yedu vari kutokukandirai mahats aiwa. sisi zoli wevari kutaura zvinofadza nyaya iyoyi yekubvisa chegumi. Saka imi zvimwe zvamungakurudzirawo vamwe vari mudiaspora mataura kuti makasiya vana kumusha zvamuri kuita kuti zuva nezuva riwanikwe richifamba semudzimai anonamata.
Semudzimai anonamata, zveusimbe hazvishandi and kugara uchingoti ndichaitirwa nemumwe munhu hazviiti. Zvoda kuti isusu sevanhukadzi wosimuka wotsvaga maopportunities. Ndakaona kuti pane opportunity yokuti vanhu muhembe dzokumba hadzipo. Saka ndopandakaona market ipapo, ndopandakatopindira ipapo. Saka I'm saying ane market kwaanayo, paunoona kuti apa ndingapinde pane need, ndopanotifambira, ndopandakafambirwa nehembe. Nokuruka ndakatowana maclients, ndinoita zvokurukawo musoro futi, ndakatowana futi maclients akawanda. So I'm saying tisagarire maoko, tisagarire pfungwa. Kana uri pano tavinda mari kwaunoona kwaunoiwana imhanyise uzoita mari.
Aiwa, tinokutenda, wombobata wakadaro. Regai tidzokere, I think here is PJ ndasanda tombo introduce nation, regai timbodzokere ikoko, batai makadaro muzvare. Pari zvino tiri kuchingamidza vese vari pachirongwa chedu tichikuudzai kuti nhasi tiri kumbokurukurawo nezvatiri kuona zviri kuitika munharaunda dzatiri kugara semadzimai, nyanya panyaya dzemadzimai vanoita zvechitendero kuti vari kubatsira here mumacommunities atakagara. Ini naPJ takaita rombo rakanaka, takakwanisa isu kuwanikwa tichienda kune mumwe musangano mukuru imo muno muAmerica waiitwa kuNew Jersey, wesangano rinonzi iro Christian Fellowship International CFI unoitwa gore rega rega. Saka muzvare vamanzwa tichitaura navavo muzvare Zulu, mumwe weavo vanga vari paconference iyi, asi ndanda tini hatina kubvira takuchingamidzai uyezve mungangoti konhasi muri kutaura nezvei. Uyezve tichitanga chirongwa tatataura isu zvataona zvichiitika muHarare nhasi, umo taona madzimai vachiratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekudzingwa kwakaita mumwe mudzimai anotungamira Workers Committee Stanbic Bank. Saka ndozvatiri kukurukura nazvo nhasi. Ndiri kuona vamwe vari kuti network problem, handizivi hangu kuti inetwork yekupi, asi regai timboenda pane imwe vhidhiyo yatakatora ikoko kuconference tichikurukurawo nevamwe tinzwe kuti vakafamba sei kuCFI ikoko.
Tiri kuona apa amwene vari kutivo vari kutengera murora poto munoitwani?
Zvoitwa mbuya gutu, ava ndi mai gutu.
Saka chii chakuitei kuti mufunge kuti mutengerewo murora poto?
Zvanzi mama, ndoda tinodeiko murora, ndikutengere tisati tabuda pamutsika wedu wekumusha, zvikanzi ndoda kapoto ako. Saka ndikatsika ndikutengere, ndimupe mafiwa.
Saka uri kuzwa sei murora?
Unobikira sadza?
Sadza.
Muri muZimbabwe here? Munobva kupi?
Saka
sadza munobika. Saka mbuya kuti mungati zvii zvadzidzwa panapa seimi amwene nemurora kudai pamarelationship munodiaspora?
Zvadzidzwa kuti murora akasununguka kutaura zvaanoda kuti ndina mama, saka anything that he wants anogona kungonditaurira kuti ndoda chakati sezvaita kuti ndoda photo iyo yeblack.
Aiwa, apo manzwa zvimwe zvanga zviri kuitika ikoko kumusangano weCFI. Kwanga kune chitoro chinozikanwa nezita rekuti Zim Tuck Shop, vanga vari kutengesa poto, malemon cream, maputi, matowe ndakaona futi ipapo, masau, madora nezvimwe zvakadaro daro. Saka vanhu vazhinji vanga vari kufara, asi zvatiri kuedza kutsanangura pandezvekuti kumisangano yakadai hakungoitwa zveshoko raMwari, asi kuti kuvakiridza. Tiri kuona apa amwene vari kutaura nemurora wavo vachitaura ivo kuti vakanga vamutengera mapfiwa. Ndozvimwe zvanga zviri kuitika ikoko kusangano ratakaenda kugungano reCF ai. Tombodzokera kuna asisi Zoliwe nekuti ndozoti matiba iyi 1:30 munenge makuenda kuti timboti dedede musati maenda munogona henyu kutaura naPJ nekuti inini pari zvino ndapedza nemi PJ.
Thank you.
Okay, mwene zuva rakanaka. Totozokudedza motiruko musoro.
Zvichatouya ndichimhanya.
All right, taura henyu naPJ.
Yeah, queen.
Kanti-ke ongathi ukutholile sibili emhlanganweni lo ngizwe ukhuluma ngomnikelo.
Ye. Ngithole ukuthi kakhulu umlimo singamfaka phambili ezintweni zonke esizenzayo. Izinto ziyamana zivuleke nje kuphela. Yinto kade ngiyazi kusukusela kudala nje. Kodwa ngendlela abantu bakamlimo abakufake ngayo kimi kuntshintshele izinto eziningi kakhulukazi. Kutshintshe kubambabambe indawo eziningi empilweni yami.
Kuchasisele ukuthi kuhambe njani.
Kakhulukazi,
Chasisa ukuthi kuhambe njani CVCV.
Okungaphandle kwezigqoko.
Hayi, owezigqoko khona lokho. Ukhulume phela ngesishona. Abanye ngxenye abakuzwanga.
Ngithe ngxe mhlawumbe nje baye singamazimbabweni zonke siyezwa konke.
Kunabanye abangezwayo.
Oya. Hayi, bezithi owezigqoko. Ngithi emhlanganweni khonapho sathi ngathi semhlanganweni. Kwabuya umfundisi wathumayela ngendaba yokunikela. So mina khona pho ekuseni ngelanga langikhona ngangithengise ngangilesigqoko ngangilezi ngu-50 rand. Ngesikhathi ngisiya kwi-service ngangithengise sisodwa. Ngalalela-ke intshumayelo yathunyayelwayo khonapho umlimi kumalakhi esithi simlime nje ungamlinga izinto ziyakuvulekela uyawuvula amasango ezulu. Lami nganikela ngenhliziyo yami yonke sibili lami ngathandaza njengabanye. Kuthe isevisi phela lezi izigqoko zaphomba ukuthi wa zahamba izigqoko kwangazathi ngamanga kwangazathi istory but ngitho into engayibonayo angabona amandla kamlimi kwi-conference nale
izimanga
sibili
uthi wena njalo uyeluka
kakhulu ngiyeluka sibili
ngikhuthaza ubani ongayitshiyela omama abaze labo lapha bekhala ngokuthi kabala msebenzi kwathi nithini
ngingabatshela khona omama lapha ukuthi singafika lapha singahlaleli izandla ukuthi nxa ukuthi ungabona ukuthi ulethuba lokuthi uyakwanisa ukwenzani mina i-marketing ngiyakwanisa ukuzithengisa izinto ngomlomo sibili zigcine zihambile ngiyathengisa sibili ngiyabona lani ngathi angalibambabamba ngathenga sibili and then lokweluka umsebenzi wezandla ngiyeluka ngaqasa vele ngiwumntwana but ngathi ngikhula ngacina ngikhothela kwamthiwa kusemsebenzini usenzani but ngithe ndifika lapha ngabona ukuthi abantu abaningi abakithi abalukwa ngendlela ababelukwa ngayo ngikhaya so ngabona ukuthi lapho lakho futhi kulokunye kuyimarket ngayingena layo sibili iyangiphakamisa imarket yona leyo kweluka amakhanda abantu so singabuya lapha nje singahlaleli izandla sikhangele lapha okungabe kukhona ithuka elingasinceda khona singene and sifake umlimo phambili uyaphutha
hayi mbonyele kakhulu mazulu
hayi mbonyele kakhulu dadewethu mbonyele kakhulu
hayi singahamba uyethatha abantwana
ngiyabonga ngiyalihlale
kulungile
bye-bye
Baba yaiwa turi kunzwa apo PJ chokwadi ari kutaura musikana wechidiki kuti hanzi kunyango uri mudiaspora haikona kugarira maoko zvinhu nyango zvakaoma sei kwete kugarira maoko asi turi kunzwa kuti na honorable Mpariwa Gwanyanya regai timboenda kwavari hello honorable
hello
aiwa imimi ndima muri hello tokuchingamidza ine mufaro turi kunzwa kuti manga muri kuchiitiko chanhasi uko kwawanikwa iko vanhu vachiratidzira vasiri kufara nezvanga zviri kuitwa kuStandard Bank mombotipawo kuti zvii zvafamba sei ikoko
omwe ndinotenda vazali asi ndinoda kutungamidza vakateerera vose pachirongwa nguva ino kunyanyanyanya vanhukadzi hongu tanga tinayo kuratidzira kwatanga tichiita kwataenda paStandard Bank inova iri pakona pa53 nasamura masho muharare nhasi iri zviga zvevashandi vakabatana vachibva kuzcty nevanobva muindustry imi munozviziva kuti ini ndinonzipori namupariro ndiri lp yekumufakosi but ipapo inini ndakazouya kuita member of parliament ndichibva kuzimbabwe congress of trade unions kwavanoti zcty ndichinge ndanga ndiri chairperson wemadzimai tichimirira kodzero dzemadzimai saka izvozvo zvinhu zvinondibata kana ndangondiwa kuti pane nyaya dzevashandi kunyanyanyanya vanhukazi zvinobva zvangondireuchidza kuti matambudziko atakanga tinawo nazvina haasati apera ari kungoenderera mberi nyaya iripo ndeyeku kuti kune musikana kana kuti mudzimai anonzi Verity. Verity akanga aripo ari mumiriri wevashandi muStandard Bank Workers Committee. Akazofamba chigaro akazowana akanga a vice president kuzibau inova union yemabank. Chigaro chikurusa chekuti akanga amunhu anomirira mukutaura nyaya dzemihoro, nyaya dzekodzero, achitofambawo nekubuda kuenda kunze nenyaya yebasa iroro rekutrade union. Akamiririra vashandi vevanhukadzi nevanhurume, asi kodzero dzemadzimai kunyanyanyanya nekuti munonyatoziva imi sevateereri kuti madzimai mazhinji ndo vanoshanda mumabhengi. Saka Verity waishanda basa ranga rakanaka, asi pamusoro peizvozvo management kana kuti vanotungamira bhengi vakanga vaakunyunyuta nazvo, ndobva vamusadzira kuti regai timuchinje kwokushandira kubva muno muHarare kuti achienda kunze kweHarare. Apa murume waVerity aitorwara zvaitozivikanwa chero nani zvake, ndobva ati kwete ini nekuti ndine mhuri yechipiri murume wangu ari kurwara. Kurwara kwaari kuita mishonga yacho inowanikwa bedzi muno muHarare, asi hazvina kunzwisa nemanagement. Ndobva vamutetaka kana uchingadawombogara kumba kusvika wazoita pfungwa yekuti unoda kuti uchinjwe chete. Havana kumira ipapo, vakabva vazomuchinja futi vaakutaura kumwe kutiri kwavakanga vambotanga vachimuendesa. Ndokubva nyaya iyoyo yaenda kumatare kuti zvionekwe kuti nyaya dziri kuitwa idzi dzekurambidza nekumbunyikidza munhukadzi ane mhuri ane kodzero yekunge achimiririra vashandi. Koti yakati ngavamudzosere paanga ari kusiri kwavari kuda kuti vamuendese nekuti ane kodzero yekunge apa chichemo arambe ari muno muHarare. Hazvina kudaro saizvozvo vakaramba vachimupa mari ari kumba. Apa vachimubunyikidza munozva kuti uchipiwa mari uri kumba basa uri kutoziva kuti kumasa kwacho hakutisira kumira zvakanaka. Saka ndingangoti muchidimbu nyaya iripo ndeyekuti isusu seZimbabwe takatora social development goal number 5 inotaura zvegender equality. Gender equality totaura kuti 50-50 muna 2030 yakataurwa neAfrican Union, yakataurwa zvenestandard protocol on gender. Asi tikuona zvakare kuti Zimbabwe kana tichitombunyikidza nekubatira vanhukadzi tichitovasisa panguva yakaoma kuti kana dare rikatongwa kuti munhu ngaadzoserwe kubasa, isu toramba zvinoreva kuti hatikwanise kunge tiine mukana yakaenzana madzimai nevanhurume panyaya dzekubudirira kweupfumi, panyaya dzemapasa, panyaya dzekumiririra chero kungave kumabasa. Nekuti Verity yangova munhu akangomanikidzwa nekumbunyikidzwa nepamukana pebasa raaiita rakanaka.
Mumbobata makadaro timbotora muteereri. Tinasi si Precious Mandava vari kuSouth Africa tokuchingamidza iyi pachirongwa.
Hai, tinotenda.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudariro iyi.
Nyaya inini ndiri kuinzwa iri mudariro. Ndinoona kuti zvakakosha kunesu madzimai kuti tinzwikwewo zvichemo zvedu zvatinenge tichisangana nazvo. Nekuti musha mukadzi kana mai ava Doris akabviswa pamusha pane mhuri yake uye zvine murume ari mukati meurwere zvikasanzwikwa, ndinoona riri dambudziko chaizvo. Nekuti hapana chinhu chinobudirira kana mai vasipo pamusha. Saka ndinodawo kuti zvichemo zvemadzimai zvinzwikwewo.
Saka munoona sei nyaya yanga yatatiri kukurukura nayo zvenyaya yekuti takaita rombo rakanaka kuti tiende kuconference yemadzimai nevanhurume, asi kwava kuri kukurudzirwa iko kuti vanhu ngavakudze vana pasi penyadenga. Imi munoona sei, ndiri kuona muri kuSouth Africa, kwakamira sei panyaya iyoyo?
Tiri kunoku kuSouth Africa ndingangoti kune mapato nemapato emadzimai ari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Nekuda kwekuti vamwe havana mabasa anovapawo zvine zvakawanda, saka vanomanikidzirwa kuti vagare kunzvimbo dzinoenderana nezvavanowana, asi zvichibatsira kuvana nekuti havasi kuwana dzidzo yepamusoro. Nekuti tikatarisa kuri kunzvimbo dzinogara vanhu vasina homwe dzavo dzakasimba, vana vari kushaya dzidzo yakanaka. Uyezve inini ndakambosanganawo nedambudziko ndiri kuno kuSouth Africa kuti nzvimbo yandinogara inzvimbo yepamusoro.
Munogara kupi?
Nenya ndinogara muClaremont muCape Town. Saka ndakaita dambudziko rekuti kusvika ndikanotsvaga nzvimbo yechikoro kuzvikoro zvandinoziva kuti ndo zvakanaka ndakawanikwa ndichishaya kwemakore matatu nenyaya yekuti vanotarisa zverukanda rwako vagotarisazve kuti uri mubva kure saka dambudziko rakauya rekuti isisi vana vangu vawanei nzvimbo asi ndakaramba ndichingoaplya gore negore kuti mwana wangu awanewo nzvimbo pachikoro chakanaka zvakanditeerera makore asi akazotorwa ko kune avo vasiri munharaunda yakanaka iyoyo zvaakureva kuti nevanawo vakutowana matambudziko ekuwanawo good education.
Aiwa, tinokutendai maimandabva. Tomboenda kwauri PJ. Thank you so much. Bye-bye.
Yeah. Wathi samukele ecingweni unkosazana Omincube. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yeah. Ezimbili indaba esilazo lamhlanje. Siqale ngeyalo ukutshengisela okube khona ngaseHarare. Lapho ke abantu abasebenza emabhanga abetshengisele ngokuxotshwa kwesifazane ngoba emele amalungelo ezisebenzi emele amalungelo abesifazane ukuthi vele bona abesifazane baphathwa njani emisebenzini lapha kwezepolitiki la kwezinye indawo ezehlukeneyo ukuthi amalungelo abo alondolozwe.
Kunzima kakhulu pigeyi ukuthi omama ngitsho lakudala lakudala omama babevele bengcindezela. Ubone ukuthi bekukhuleni kwethu lapha sikhula kwakuthiwa umntwana oyinkazana kumele athini afunde afike kustandard 6 abekwazi ukubhala incwadi ebhalele umkakhe ukuthi ekwendeni khona ngale sokumele ungaze abanye babehlakaniphile babe bafundisa abantwana kodwa angathathwa kuthiwe khona hayi umama sokumele ukuthi athini agcine abantwana. Kodwa ngokuya kokuya kwezikhathi kwabuya kwaba lempucuko eyokuthi hayi so umntwana oyinkazana sasiphambanisa babe phambanisa abazali bethu ngoba umntwana oyinkazana nguye okwanisa ukugcina abazali kodwa bakubone sokunjani sokulaphaya ye kubuhlungu sibili ngoba izindange zempolitiki zona lezi ukuthi umama bambone laye njengomuntu okhuluma okucabangayo uyeza sebevungame emuva ngale amadoda kodwa bengenzi lutho PJ kubuhlungu kakhulu khona lokho kodwa ngabe kuthiwa lathi omama siyaphathwa njengabantu abanjengabo obaba angikholi ukuthi ukuxokozela lokhu kuyahlupha abanye baze baphumisele bathi yey hamba nini emasontweni kanti amasonto enzelwa abafazi bodwa yini kodwa amasonto kayenzelwa ngomama bodwa labo baba bakumele bahambe emasontweni yey into yabafazi leyo into yezithutha lowani uye esontweni watshaywa ngani ngani yinto embi labo zepolitiki bayaphambanisa amadoda ngabe lathi abafazi bayasifaka angikholwa ukuthi ngabe sihlupheka ngalolu hlobo.
Ye sibe sesiya kuliyana ke eyomhlangano lo obekhona eNew Jersey eNew York area oye Christian Fellowship International ikhona ke imbuzo ephumayo ukuthi yebo siyalikhulekela ilizwe lethu yebo senza konke lokho kodwa ke siphelele emkhulekweni na.
Iye lo umbuzo esiwubuza nsuku zonke lami nginje ngiyayingena imhlangano yona le yabomama labo baba esiyabe sibanxusile ukuthi babuye emhlanganweni khonapho kabasiniki impendulo kodwa ngiyakwazi ukuthi obaba esiyabe sibanxusile iqiniso bayalazi ngoba umama kalabudlwangu dlwangu umama ulokuthobeka noma bethi bayavungama obaba thina siyalokho esinjani sibhula umlilo izinto zize ziqonde lathi siyakhalela pride ukuthi ngabe bayasenza sithi basikhonside ngesilungu angikwazi ngakufaka ngibuthini ukuthi lathi sazakala ukuthi sikhona lathi singancedisa kambe singathwala abantwana 9 months isisu siyakhetha yini ukuthi sithwele indoda kumbe sithwele umfazi
sithwala imihlobo yonke singehluleka lathi kufaka omunye umkhondo ongayenzi ilizwe lethu lathi lime silalelwe lokho siyakucela yikho futhi kakhulu esikukhulekela emasontweni ukuthi uNkulunkulu akusibone lathi sike sizwakale kasonanga ngokuba ngabafazi.
Ndazwapo PJ vataura chokwadi. Mainube tumombobata makadaro timboenda kuna mai banda vari ku Texas kutinzwe. Pane zvamakaronga mai banda ne ministry yenyu zvii mamuri kutaura imi kuti mune concert iri kuya timbotisanangurai kuti yamira sei pari zvino.
Takangomirira kuti vachiuya vanhu varikwasa vaAfrica. Yes, we are just so ready for them to come, even though, you know, whenever you're planning something, you face a lot of challenges. But
Imboti tana ngurewo zviminga mpinyi zvamuri kusangana nazvo, nekuti isu fanike patakaenda ku conference PJ hatitombozia kuti vakasvika sei ipapo. Isu chedu takangosvika pa conference tikakomborerwa, tikaita zvataita, tikakava event, tikadzoka. Asi imi muri kuti pane zvimwe zvamuri kutarisana nazvo zvii?
Kana uchi Sainza vanhu vakawanda senge gusu rakaita seiri. You can't just invite them zviringori plain. You have to avoid ma visa denial. So unotova applyra what is called a P1, which is the work permit. It's quite a process, it costs quite a bit. And then after that you still have to get visa stamped in the passport after they get their work permit. So all that is also part of a challenge. And just putting up, you know, something like that, it costs a lot of money. You have to have it, you know, you have to be made of iron and steel to even let that thought visit your mind. Yes, and it's a challenge, but at the same time, when you have a calling upon your life, it's a calling and it's God who is in charge of things. If you are going through all those challenges, He's the one who's in charge. All you do is to be used as a vessel. And, yeah, so
mataura amai banda imwe nyaya yandibata kuti munoshanda nevechidiki vari ku airport pane zvamataura imbodzo kuraizvo zvamataura nechirungu taura ine rurimi rwamai kuti zviri kufamba sei sei zvanyanya kubata ipamoyo nyaya yeku airport.
Okay, inini ndakataura kuti I've been working with airports for the past 1 year.
Motaura nerurimi rwamai amai banda
ndinoshanda neAppworth. That's when I one year ndichishanda neAppworth. I see my banda outreach ministry. Yane 9 years. Iripo. I see gore rakapera. Mwari vakangotaura mumwoyo mangu kuti ndiende kuAppworth. Ndikatofonera pasta vandaiziyana navo ndikati nhai ndiri kuda vana kuAppworth. Hamheno sei ndiri kungoda AppWorth. Ndobva ndaadopta vana 25. Unfortunately, sorry. Umwe wachona wana akafa akanga ane chirwere ndobva afa. Ndobva ndangokontinua ndichishanda neAppworth. Saka nhasi ndine zuro manheru pane kavhidhiyo ividhiyo kana recording yanga ichitenderera mumagroups nemuvanhu yemwana ane 9 years. Ari kuita zvechitambi nekuti ari kutraya kuchengeta nina wacho here kana kuti hanzvadzi yacho ine 5 years uyu mwana ane 9. Pada maparents akatofa asi mwana ane 9 atove muprostitution. Saka inini zviri kundibata nekuti ndaane ndo area yandiroda kutovaka institute not inini asi ministry ndiroda kuvaka institute kuAppworth. Nekuti pandinoenda ekuZimbabwe every time ndinenge ndichienda ndichinoita maningirikini madocumentary angu ndiriko kune vana vanotori ne17 kana 18 kana kuti varume vakuru nevakadzi vakuru vasingatogoni kana kunyora kana kuverenga havana kutombokwanisa kana kuenda kuchikoro. Saka zvese izvo zvinenge zvichindirwadza izvi zvizvi zvakunzwa kuti vana vadiki vakaita sevakuita zvechipandi mwana ane 9 indine mwana wane 9. Saka
poitwa sei nekuti kuconference iyo yatakabva ku Christian Fellowship International pane mamwe madzimai vakasimuka vakati makristu muri kunyanya kungotarisa muchiti isu hatiite zvematongerwo enyika mune makamira uko muchingotarisa zviri kuitika kumberi uko asi yave nguva yekuti kana kuri kutaurwa nyaya yerestoration kuti makristu nyanya madzimai muchienda pamberi mutsimuke munzwikwe muchitaura kuti izvi hazvifani kunge zvakadai imi munotiinei ipapo.
hazvifana kunge zvakadaro. Ende nyango zvikanza hanzi hatiite zvepolitics. Hazvina kunzi tinda mupolitics. Hazviri zviri kutaurwa. Zviri kutaurwa ndezvekuti ungaita uchi kuti ugadzirise nyika. Zvakafanana handizivi hangu kuti vanhu vakawanda vanoverenga havo Bhaibheri here hamene because chirongwa chemunhu weseka. Ndikatarisa nyaya yaNehemaya.
Ndiyo yavakataurawo madzimai iwavo. Vakataura nyaya iyoyo yaNehemaya nemasvingo. Taurai zvenyu.
Anga atotorwa vanga vatori kuningirikini vanga vatoe muexile handi asaka kumbira mambo wekuexile ndandi chikumbirawo kuti ndinogadzirisa nyika yangu yatoparara akatenderwa kuenda saka isi tikutadza nei haana kuti ndiakuenda kunorwa hondo dziriko haana kudaro akangoti ndiakungonogadzirisa nyika yangu saka inini ndakangoti inini hangu handiite zvepolitics ndiri mukristu handinei nezvekuti ndiani ari kutonga nyika kana chii asi ndoda kungoona vanava vachingu I don't know the words in Shona to be empowered.
Aiwa mai bhanda regai timbokubata ipapo mongopa muchidimbu kuti mune muri kupi conference yenyu iyoyi yamuri kuita uyezve mambo taurai imi kuti vamwe vari kuuya vari kune dzimwe nzvimbo dziri kuafectwa nehurricane ndekupi iko imo muno muAmerica.
Muno muAmerica kune vanhu vari kubva kuFlorida vamwe vari kubva kuNorth Carolina vamwe vari kubva kuHouston. Ndo nzvimbo dziri kunyanya kuafectwa nemvura idzodzo idzi. Saka vamwe vanga vakatotenga matiketi avo vakatotenga kana matiketi ekupinda nokuti tichitengesa tiketi kusina pinde muevent saka zviri kuitirwa kuDallas Texas ndichakutumirai information pandinobva pafoni.
Aiwa maita basa kune avo vari kuda kuzoona kuri kuitwa chiitiko ichi tichangochiisawo ipo pano palive feed. Asi muve nezuva rakanaka maibhanda iyo rambai zvenyu makabata ipapo PJ tomboenda kwauri.
Yo ndachida kutaura kana maibhanda wako ndikata.
Aiwa ndakuzviziva ndandafunga pamwe.
Aiwa akutamba hangu mafi. Ndandoda kungoti aiwa kudos kwamuri maibhanda zita nderedu iri savita. Tinongoona na ipo paningirini paFacebook aiwa zvakanaka chose tinoriona basa ramuri kuita muri kubata basa rakanaka chose.
Amen. Thank you so much.
Tinongoshuvira kuti dai Mwari vakukomborerai vasimudzira basa ramuri kuita iroro zvikuru sei rekuAirport. Zvamuri kungonzwa nesuwo taiona vhidhiyo iyoyi yemwana musikana ane zera rakadaro riri pasi pegumi remakore.
Chakanaka paPJ maibhanda rambai muri panhare tina Honorable Mpariwa regai timbovapinza panhare timbonzwa. Honorable Mpariwa meno muri kunzwa here pane vhidhiyo iri kusekuleta kana kuti audio iri kutaura nezvevana vekuAirport imi munoshanda kumufakose zvakamira sei nyaya idzodzi dzekuti pane vana vari kwatingati kubhinywa nekuti havasati vasvika pazera havasati vabva zera muri kuzviona sei izvi.
Hongu zvakadaro zviri kuwanikwa zvichiitika ndikati hangu kumufakose hatisati tawana taita rombo rakanaka rekuti zvizhinji zvinoitika zvakaita kumufakose zvinowanikwa zviriko nekuda kwekuti rurocation rwakavakwa paane makore akawanda asi mukatarisa kuAirport irocationwo rwagara harina zvakanyanyokwana kusanganisira magesi ekugara angave kana kuwekuti vanhu vanyatsokwanisa kuti zvavari kuita zvinhu zvavo zvemaoko munoona kuti vana vanopedzesera vaavana vari kuita zvinhu zvisakarurama zvekuti vakwanise kuwanikwa vari mumigwagwa vagokwanisa kusangana zvakadi nevanhu nekuti iyezve zvine vanhu vatiritei kumabata vakawanda kusanganisira vanhu vakuru kusanganisira vechidiki saka zvinhu zvakadaro zvinopedzesera vanhu vapinda kane atinoti madhiragisi kana kuti zvinodhaka zvizvi saka vazhinji vacho vanozowanikwa vachibhinywa vanobhinywa nevanhu vanenge vachinyepera kunge vanhu vasina kukwana asiwo vari vanhu vakakwana nekuda kwokuti munhu anongodhakwa kwekuti arape pfungwa oinda unobata mwana chigaro owanikwa mwana haasisina kumira zvakanaka saka matambudziko iwayo matambudziko ari kuitika nyika yese Airport hongu zviri kuitika asi nyika yese ndingatisetsanamis takatoisa motion yatakataura nezvazvo zvevana vari kugumwa zvevana vari kuroorwa vari pazera risati vasvika kuti vawanike vachiroorwa yasinoti child marriage zvevana tinangoti zvimwe zvezvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti upenyu hwevabereki mudzimba hausina kumira zvakanaka nekuti mhuri hazina ugadzo hwakanaka pakurarama pakashaikwa basa pakashaikwa sekudya takashaita ugadzo wakanyata kunaka panowanika zvinhu zvakadaro zvichiitika.
Ya, ndomboti muchidimbu mombotuzo pane madzimai vanga vari kuconference yatakaenda ine na PJ vaikurudzira madzimai nyanya vari mudzisvondo kuti yave nguva yekuti madzimai achimira panzvimbo kwete ngoti ini handite zvematongerwo enyika. Imi muri imomo mumatongerwo enyika zvakakosha sei kuti muwanikwe muchikudza Mwari uyezve muchiita mabasa amuri kuita? Mungondipa muchidimbu kuti zvii zvamungakurudzire vanhu takatarisa iyo election iri kuya ya 2018?
Hanzi tisamirire kungoti chete minamato.
Zvakanaka zvikuru kuti vanhukadzi kana kuti vanhu mapoliticians tive vanhu vanomira panzvimbo tichiwanika tichienda kuna Mwari. Ini ndinoenda kuPhD ministry. Kwandinondingangoti tikombo rakanaka nekuda kwekuti Friday yakura iyi takanga tine yatinoti organize women. Women or woman of valor. Kuitira kuti nzira dzedu dzive nzira dzakarurama. Pasina Mwari hatiwanike tichisvika. Hatina kukudza Kristo, hatiwanike tichibudirira. Uyezve munoziva kuti kana dziri politics, kunowanikwa violence, kunowanikwa kusakamira zvakanaka. Kana Mwari chaidzo hadziwanike kana vanhu vasingazive Mwari. Nyika haiwanike ichibudirira kana vanhu vasingazive Mwari. Saka tiri kuti isusu vanhu chotomira pamusingi pavajesu kuti tinamatire nevo sevanenge vachikwanisa kuti vamire kuita basa repolitics vave vanhu vakwanisa kubudirira muutano nemukurarama uyezve nekunzwira vanhu.
Aiwa mombobata makadaro. Tomboenda PJ kuma Facebook page edu pano pa VOA Facebook page yeshona. Tina Steven Mundozi arikuti in Gaborone Botswana. Aiwa tinokuchingamidzai. Sisibusiziwe zenge arikuti watching from Joburg. Aiwa makadiko. Bernadette Rusota arikuti hi everybody. Hi makadi sis Bernadette. Simbarache Mandizvidza arikuti watching from Chi Town. Shez Muyombo arikuti makadi mose pano. Aiwa tiriwadi. Uye zvanga ari kubvunza kuti inyaya yei. Aiwa nasta tiri kutarisa kuti madzimai ari kuita zvipi nyanya madzimai ari mumazvishondo nezvimwe zvakadaro. Tiri kunzwa vamwe vari kukurudzirwa kunzi haisisiri nguva yekuti madzimai vangoramba vakapfugama asi yanguva yekuti vaitewo zvimwe zvekuitira kuti remangwana renyika riwanikwe rakatsvinda. Langton Good ari kuti watching from Chinoi. Kwakadiko kuchinoi uko? Shares my zone ari kuti okay. Ah makadiko simba rache mukunyanzi ari kuti network saka ndisi kuzoti vanhu havasi kutiona here kana kuti chii nekuti kana vanhu vari kuti network kazhinji kacho vanenge vari kureva kuti havasi kukwanisa ivo kuona live feed inoi asi pari zvino tinokutendai vese vari palive feed yedu. Regai ndichapa PJ phone number tarisa vari pandevele avakwazisewo. Pari zvino tinongotora time
yo mukela lonke avasilandelayo kuti angikwanisi kungena inetwork yami lami lapha ayiko right angenelisanga ukuthi ngibone abalandeli esilabo ku VOA Ndebele kodwa ke iningi labo yibona laba asebekhulunywe labo Marvelous ngilusizi ukuthi kangini imitshina yami la iyangalela ukuthi ngingene khona lapho ngikhulumisane lani kodwa ke akulivimbi ukuthi lenze like i-VOA Ndebele ikhasi lethu eleFacebook lisilandele lisisekele njalo nxa kuyukuthi liyakwanisa ukuthi lingene kuhlelo libhale ama-phone numbers enu khona lapho ukuze silithinte ngocingo lingene lani uhlelo ikuthi isikhathi sethu Marvelous asisavumi vele.
Aiwa ichokwadi icho PJ vadya manonoko ndiri kuona vamwe vari kupinda palive feed. Aiwa madya manonoko kana muri pano palive feed dzvanyai pakanzi she tione takawanda uyezve kana muchikwanisa munogona kunyora namba dzenyu pano kuitira kuti tizokufonerai mune zvimwe maprogram atinenge tichiita asi pari zvino PJ tiregei tichingobhabhaisa vatiinavo.
Njalo lalabo lalova ungangenanga kuhlelo after the program tinoramba tichingokurukura muchiraita macomments tinogona kupindura silako kuti silipenduleke kuma comments kona lapho sibeleke siqhubekisela phambili ingxoxo yethu.
Asi PJ tinotora nguva ino kuti tinyanyo kurudzira madzimai nyanya kuti chirongwa chemusi wechina ndechenyu saka musi wechina ndopi musi wamunofanira kunge muchiuya pano pa Facebook page VOA Shona VOA VOA Ndebele neimwe VOA Studio 7 muchitaura zvamunoda kuti aiwa isoda kuti mutaure nezvakati toita zvido zvenyu. Tinotenda Honorable Mpariwa Gwanyanya vangava inesu uyezve Omi Dube vangava inesu
Dube
Omi Ncube nasisizo liwe Zulu na Mai Praxedis Banda ve Mai Banda Outreach Ministry tichange tiri kunyora kuti munova wana kupi. Over to you PJ.
Hi, siyalibonga ngokulalela kwenu. Sinethemba lokuba ngeviki elizayo sizabeka ithuba elifanayo ukuze sixoxe njalo. Igama lami ngu-Prophet Jeremiah.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night.